Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 28, 2019. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Vari kukwidza mitengo yezvinhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe mumatunhu eMatabeleland neMidlands vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika zvichitevera kurambidzwa kushandiswa kwemari yekunze. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vazhinji vanoti vaifunga kuti zvakaiswa mutemo mutsva nehurumende wekushandisa mari yemunyika chete mitengo yezvinhu yaizogadzikana, asi vari kushamisika zvikuru vachiona mitengo ichiita chamuramba muri kukwira. Vamwe vatengi vakaita saamai Chipo Murambiwa vanoti mitengo yezvinhu kunyanya chikafu yapfuma yakaita chamuramba mhuru muzvitoro zvakaita seOK nePick and Pay nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana.
Mapfuta akanga aita $15 iko zvino ava pa30, ava pa30 kudero. Maporiji chewo maserevhita evana hatizi kuti kana nemavhendawo kana kuti mamai chavo vari kumusha achadyawo zvinhu izvi here, kana kuti vakutongororama vachingobika dovi kumusha uku, nokuti mafuta chero akwirisa. Hatiudzizi kuti muri kuti tirarame sei kubva pamakapa mutemo kubva manje zvinhu zvakwirisa zvisingatombobi.
Muchitoro cheOK nhasi makeji makumi mashanu ehupfu aiita $30 emadhora ERTGS nhasi apfuma achiita $100. Mafuta ekubikisa aiita $15 ave kuita $30. Makeji maviri empunga aiita $0 ava kuita $20.9. Ukuwo keji yenyama yaiita $15 yave kuita $30 emaRTGS. Vajohanis Chihwani ava vanogara mumusha wekwaSisk vanoti mutemo wakaiswa uyu watovaipira.
Uyu pavakaisa takaona sokuti vaita zvinhu zvinotibetsera kuti kuda mapraizi achanyukwira, but zvatozonyanyanya kuafekta the public nenyaya yekuti zvinhu zvaiye zvamuka zvakakwirisazve mari yacho haisi kuwedzerazve, nyangwe nai vari kuwedzerawo mari yetsawo futi kubhengi muhurumende yacho. Saka kurovati inflation iri kutowedzera kukwira kudarika zvaingaita. Iri hazisi solution, asi kuti kutowesena situation. Murombo wava kuwedzera kuita murombo, nokuti even changu chafod hauchakwanisi kuti uchitenge because bond racho ranyanya kukwirisa zvepurize yaro.
Sachigaro weConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vaProsper Muzambi vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kunokonzera mutauro munyika. Vatiwo vemabhizimusi vakaramba vachidai vanokurudzira vatengi kuti varatidzire, nekuti vaifunga kuti mutemo wakauya achaita kuti zvinhu zvidzike.
Mutengo weUSD uya hausisiri zvawanga uri before SI 142 of 2019 wambenge wakakwira iye zvino izvi wadzikira. Saka naizvozvo unotarisirwa zvekare kuti nezvinotengeserwawo vatengi zvinofanira kudzika, nekuti ukazvitarisa before that paingonzi nhasi paangonzi $ rakwira mumashopu muvanga vasatoise mitengo yezvinhu zvaimbo zvatanga kungokwidzirwa patiro. Saka nawo mubvunzo wavo kwekuti koseiko iye zvino izvi tiri kutadza kuti pariri kudzikirawo $ iriri mitengo ive inodzikirawo zvekare.
Vatatenda Matumba avo vane chitoro mudhorobha vati varikuramba vachikwidza mutengo nekuti vanozonotenga mari yekunze pamukoto nekuti kumabhanga haiwanikwi.
Kufamba kwenguva rinozova danho rine hungwara, asi for the meantime hatingati danho rine hungwara nokuti maprice ezvinhu haasi kuchinja, ari kuramba achitokwira. Vanhu vanotori nemendality yekuti iyo since nyika isiri kuprojusa zvinhu zviri kudiwa navanhu panguva ino, vanhu vazhinji vari kunotora zvinhu kusouth africa nekune dzimwe nyika. Saka kana zvinhu zvakamira saizvozvo, kana banning of forex yakaitiwa zveforex yokuhurumende, vanhu vazhinji still vari kuenda kumabhodha vachienda kunotenga zvinhu zvokuti vatye. Saka foreign currency kubvana kwayakaitiwa hakuna solution yati yaitika nokuti mitengo yezvinhu ichiri kukwira.
Vanoongorora nenyaya dzeupfumi hwenyika vakazvimirira vapadhoni Chuma vanoti mutemo wakaiswa nehurumende handiwo mhinduro yedambudziko rekukwira kwezvinhu muzvitoro kana nyika isina maindastri anogadzira zvinhu achitengesawo kunze kwenyika. Muzvindafundo pachikoro cheGreat Zimbabwe University vamunashe Shoko vanoti mitengo ichiri kukwidzwa nekuti vatengesi vazhinji vakange vakahodha zvinhu nemari yekunze, nekudaro pazvichapera mitengo ichadzikama. Asi vamwe vanoti kuti zvinhu zvigadzikane nyika inofanira kushandisa mari yekunze yekunyika yeAmerica kusvika zvinhu zvazonaka. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vanonzi vari kunze kwenyika. Asi gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vasora zvikuru vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vaudza vatori venhau pamusangano wakaitwa muHarare kuti hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndine Gandri Maramba.
Zvichakadaro, bazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana nhasi raparura hwaro uchatevedzerwa nenyika kusvika muna 2023 mukuedza kusimudzira nyaya dzekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana munyika. Gurukota rebazi iri ratsoropodzawo vemabhizimisi nekukwidza mitengo yezvinhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvabvenge zviri kare, kubvira kare kare chaizvo, well before independence, zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine kontrolo yegavhenmendi. Tanga tine chibage nemamagrains ese achiita.
Gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso Ndlovu vashora vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino. VaNdlovu vati hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu.
Isusu sehurumende tine policy yekuti tinotaudzana nevemabhizinesi kuti tiurane kuti izvikazvo zvamuri kuita izvi hazvisi kuita. Nyika ndeyetu tese, haisi yemunhu. Saka ndo tichikumbira vemabhizinesi kuti aiwa ngativakei nyika. Mapurize aya tukuwana aya asku wakanyika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vati vachatipa mhinduro yekuti sei vemabhizimusi vari kukwidza mitengo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Asi mumwe muzvemabhizimusi ane kambani inotengesa zvipfeko zvedehwe vaPatrick Gadzikwa vati vemabhizimusi vari kutenga mari yekunze pamusika mutema kuti vakwanise kunohodha zvinhu zvekuisa muzvitoro zvavo sezvo vasiri kukwanisa kuwana mari yekunze iyi kumabhanga.
Indikofanira kunge ndine US dollar equivalent for what I want to do outside the country. And apafanira kunge pane marestrictions. Yes, marestrictions angavepo ayokuti is this necessary for our economy. If you say yes, then give me the foreign. So that the trading cycle is complete. Muturi anga address kunge munhu asina kuja economics or banking. Anga address one issue and you leave the other issue.
Imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe amai Naome Chakanya vatiwo vemabhizimusi vakarega kutenga mari yekunze pamusika mutema pairi kuwanikwa vanobroka.
Murikungo ona shurugitika kuti mari yekunze haisikuwa nikwa mufoma wa market, haisikuwa nikwa kuma bank, ilikuwa nikwa pamsika mtema. Saka kuti vazwi protecte, kuti vagogona zvekare kunotenga ne pamsika mtema, sezvo tinongoziva pamsika mtema ma price avo ari kuramba achikwira. Vanozoguma vakukwidzisa ma price avo kuti pavanozoinotenga zvekare maybe after 1 week kana 2 weeks vanokwanisa kuita inonzi restock, kutenga zvavanochitengesa zviya nemwero wavanogara vachitenga nawo.
Amai Chakanya, vati chavakudikanwa ndechekuti panodiwa kuti hurumende itaurirane nevemabhizimusi pamwe neveruzhinji isati yadzika mitemo inobata raramo yevemabhizimusi pamwe neveruzhinji.
Nekuti zviri kuitika, vamwe vari kutaurwa navo, vamwe havasi kutaurwa navo. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti pasave ne confidence muekonomi yezvinenge zvichiitika.
Zvichakadai, vandlovu vati sehurumende vari kuedza kuita zvinhu zvakawanda zvekuedza kuti maindustry akwanise kushanda zvakanaka, kuitira kuti Zimbabwe igokwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze.
Chekutanga, isusu seZimbabwe tinofanira kuona kuti tinokwanisa kuvaka nyika yetu. Hatidi kuti kuve vanhu from outside kuzotivakira nyika, isusu ngativakei nyika. Ndosaka ndaikoshesa nyaya yeresearch and development. We need to find capital to retool because equipment yedu most of for the last 20 years we have been struggling many IMA sanctions.
Van Dlovu vatiwo kusamira zvakanaka kwehupfumi kwave kukonzerawo kuti nyika itenge zvinhu zvakaita segorosi, mukaka pamwe nematehwe kana kuti leather kubva kunze kwenyika. Pahwaro hwavaparura nhasi vati hurumende ichakoshesawo nyaya yekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuwedzera uremu hwezvicherwa zvisati zvatengeswa kunze kwenyika. Ndiri Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinoona nezvashandi amai Sekainzenza vanoti hurumende iri kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevashandi kubirikidza nemisangano yetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ndekudaro hapana chikonzero chekuti sangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO ritumire chikwata chevaongorori kuZimbabwe. Asi Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU inoti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurike. Chisungo ichi chakabuda pamusangano weILO wakapera nemusi wechishanu chapera kuGeneva, Switzerland. Danho reZimbabwe iri riri kutarisirwa kukanganisa kudyidzana kwayo nenyika dzakaita seAmerica nesangano reILO iri. Mumashoko avo kumusangano uyu, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaMike Pompeo vakashora zvikuru kwavanoti kumbunyikidzwa kwevashandi nehurumende yeZimbabwe. VaPompeo vakashorawo mauto nevanochengetedza runyararo munyika vachiti ndivo vari pamberi kutyora kodzero dzevashandi. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekutyora chibvumirano cheILO cheConvention 87 chinochengetedza kodzero dzevashandi dzekuratidzira. Tabata amai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende.
Pamusangano iwoyo avo veILO pavazogara pasi vakati Zimbabwe inoda yavanoti direct conduct mission. Direct conduct mission ngaiende kuZimbabwe inonyatsoongorora kuti zvavakataura kuti zviri kuchinja vashandi vakasununguka ichokwadi here. Saka iniwo ndakamirira vamwe vangu vandakaenda navekoko, ndakamirira Zimbabwe, ndakambva ndatsindisisa chaizvo kuti kwete, isu tatotanga kuita machinji. Tinovadii vanhu vanonyazotiudza kuti fambai makadai, kana kutouya kwavo kunototikanganisa zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka. Saka takaramba kuti conduct mission yacho iuye, asi hazireve kuti kuramba kwedu tatovhara musuo. Aiwa, tiri kureva kuti uyai asi mutibatsire kunyaya panegotiating patati paTNF pandiri inini chair. Ndiri kudawo kuti ivo ndo vane ruzivo. Tatiri kuda kwavari uyai neruzivo runotibatsira kusimudzira nyika yedu kuti iti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is for engagement. Kwete kuti vauye vachitarisa zveshure
kusure takato mbakoku.
Kune vamwe vaongorora zvizoone kwere sekuti Zimbabwe ine chekuvanza.
Kana vachivazoona vari kuona chi.
Vashandi vari kuchema chema kuti vari kushungurudzwa vamwe vachisungwa vamwe vachimborohwa.
Kuti Zimbabwe ine mutemo asenyika dze. Yatinoti rule of law. Vanenge vatyora mutemo vanofanira kutongwa zvakanaka mudare reZimbabwe.
Gurunare muharare. Sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera, tabatawo munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Maonero edu ndeyekuti kana hurumende kusina zvairi kuviga, kana hurumende ine chido chekuvatsirwa, vakawanda vanozviziva kuti Zimbabwe government yakapiwa zvimari nezvimari zvekuti kumapurisa avasire kutsvenwa kuti azive kubata nyaya dzevashandi kana nyaya dzekodzero revanhu. Zvange zvisingafanirwi kuti hurumende yeZimbabwe yati yambotambira mari yeAILO yoti nhasi haisi kuda kuti chikwata cheAILO chiuye munyika kuzoona kuti iyo programu yacho iri kutaurwa nehurumende kuti tine programu yokugadzirisa zvinhu zvese iri kufamba here, iri kugadzirwa here.
Asika iyo hurumende iri kuchema chema wokurirana, asi kana maenda kunze uko kumisangano yeAILO munenge makuimba rwimo rwiyo sevashandi.
Handizvizivi nyaya yekuwirirana vaya vari kutaura kana inini ndichienda kunoripota kumapurisa zuva nezuva. Ndine nyaya yekumakoti iyo zvino ndichato ndiri kutongerwa 25 years mutorongwa naPresident weZCTU. Handizivi kuti ndiko kuwirirana here ikoko.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe ematunhu eMatabeleland North, Matabeleland South pamwe nevamwe vashoma mudunhu reMidlands vachidzeya nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira yeguku rahundi pamwe nematambudziko anosangana neveruzhinji kumaruwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatapi venhau mushure memusangano nemadzishe vamunangagwa vati vaita musangano uyu mushure mekunge vakumbirwa nemadzishe kumatunhu eMatabeleland neMidlands kuti vasangane navo. Vamunangagwa vati vafara kuwana mukana wekusangana nemadzishe kuti vazive nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yeguku rahundi pamwe nematambudziko ari kusangana neveruzhinji kumaruwa kusanganisira kushayikwa kwechikafu chakakwana.
The major point that has come out is the fact that guku rahundi affected communities in which they preside as traditional leaders.
Nyaya yakakosha yabuda pamusangano uno ndeyekuti guku rahundi yakabata vagari vemunzvimbo dzakawanda dzinotungamirirwa nemadzishe akasiyana-siyana. Madzishe anobatwawo zvakasimba nenyaya yeguku rahundi, saka vanoti zvakakosha kuti mukugadziriswa kwenyaya iyi hurumende inofanirwa kuita kuti pave nemukana wekuti madzishe ave mukati menyaya iyi.
Vatiwo mamwe matambudziko avakurukura nezvavo anosanganikwa nawo nevamwe vanhu munyika mose, vakatiwo mamwe ematambudziko aya anogona kugadziriswa munguva diki asi mamwe anoda nguva yakareba kuti agadziriswe.
We have done our best to look at how these issues can be addressed. Not all the addressed overnight. Some issues lend themselves to quick.
Taedza nepatinogona napo kuti tione kuti nyaya dzinonetsa dzingagadziriswa sei. Hadzisi dzose nyaya dzinogona kugadziriswa nekukasika. Dzimwe nyaya dziri nyore kuti dzigadziriswe nekukasika, asi dzimwe dzinoda nguva yakati rebei kuti dzigadziriswe. Chakakosha ndechekuti nyaya dzinonetsa dzataurwa nezvadzo.
Asi vatori venhau vaburiswa mumusangano uyu sezvo wanzi wange uri pakati pemutungamiri wenyika nemadzishe aya chete. Mutevedzeri wemukuru wedare remadzishe Ishem Chane Kumalo avo vataura vakamirira mamwe madzishe vatenda mutungamiri wenyika nekuwana nguva yekusangana navo. Vati kunyanga hazo mama madzishi akawanda anga asina kunge agara akaudzwa nezvechinangwa chemusangano uyu vafara kuti madzishi aya akwanisa kutaura matambudziko ari kusangana nao mumatunhu avo. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Jennifer Mhlanga pamwe nemakurukota ematunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South vange varipo pamusangano uyu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti misangano yakadai haina zvairi kunyanya kubatsira kana kwakatariswa nyaya yegukura hundi. Vati zvakakosha kuti vamunangagwa vatange vakumbira ruregerero uye kuti vaite misangano yakadaro kumamisha uko kunove ndiko kune vanhu vakawanda vakabatwa nenyaya yegukura hundi.
Tiri kuvaona vataura nemachisi nasuno tingangoti progress shoma zvayo, but ngavarege kuvaunganidza kusethouse machisi aya, ingavaende vachivinga machisi aya umwe noumwe chief aine vanhu vake vese vakaafekta negukura hundi. Zvakare mameetings aya arikufanira kutevera danho rokuti vakumbira uregerero vaacknowledge kuti zveshuwa vakapara mhosva vamunangagwa nehurumende yeZANUPF.
Mumwedzi mishoma yapfuura vamunangagwa vakambosangana nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega vematunhu eMatabeleland vachizaya nyaya yegukura hundi nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kusvikira vamunangagwa vanyatsobuda pachena pamwe nekukumbira ruregerero pamusoro penyaya iyi zvimwe zvose zvavanenge vachiita kupedza nguva. Pakaitika gukura hundi kubva muna 1982 vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori iro raive pamberi pakufambiswa kwenyaya dzegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nemauto e5th brigade munguva iyi. Nhengo dzemuto wakazi People's Republic dzaratidzira zvisina mutsindo muBulawayo nhasi mangwanani dzichiti vamunangagwa havakwanisi kutungamira munyaya dzine chekuita negukura hundi. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatsanangura nguva yegukura hundi senguva yekupenga munguva iyi, asi havana kukumbira ruregerero sezvaitarisirwa nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekurima yadzika mutemo unorambidza kutengeswa kwechibage kune mimwe misika isiri Grain Marketing Board. Mutemo uyu uri kunzi Statutory Instrument 145 of 2019 unorambidzawo kutengeswa kwechibage kuGrain Marketing Board nemumwe munhu asiri murimi, uye unopa masimba kuGMB ekuramba kutambira chibage chinenge chichitengeswa nemunhu asiri murimi. Zvimwe zviri kusungwa nemutemo uyu kufambiswa kwechibage chinopfuura matsaga mashanu ane uremu hwemakirogiram makumi mashanu patsaga roga roga. Kubva mune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu munhu anobvumidzwa kutakura masagi ari pasi pemashanu chete. Mapurisa ari kupiwawo masimba ekupinda mudzimba vachinotsvaga kana vakafungidzira kuti munhu ari kuchengeta chibage zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti mutemo uyu hauna kunaka sezvo uchipa masimba ose kuGMB. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi uye varisa chigaro vesangano remubatanidzwa wemasangano evarimi reFederation of Farmers Unions vaWanda Chabikwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevarimi vanotambira nemufaro mutemo uyu sezvo uchichengetedza varimi kubva kumakoronyera.
Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare, kubvira kare kare chaizvo, well before independence. Zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine control yegovernment. Tanga tine chibage nemama grains ese achiita under GMB Act, mukaka uchienda kudairy board act, kotoni kuti marketing board act, mombe kuCSC act. Zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupiwa mutengo unoita kuti varambe vachirima. Varimi vachiwana mari zvinoita kuti vapunduke vaapo vachirima. Zvinhu zvakachinjwa hapo 1996 zvepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipai. Kana varungu vanga vari mapurazi kare vanga vane experience yakakura, vanga vaine macontrols iwayo. Kuzvedu vedu varimi vadiki ava kuwanda kwavaita uku, varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kunaita kanaka, vanotenga vanga vachingoda kutenga nemari dzavanoda. Saka zvakapedza zvaita kudzikisa pasi hurimi hwemunyika muno.
Asi kavachabikwa vamwe vagaro vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB.
Ichokwadi nyaya yemabhadhariro pane makore azvikaitika izvozvo kuGMB. Haa maigona kuzobhadhara goronoya chairo izvozvozvo zvanga zvakashata. Asi makore matatu apfuura Aye, but I was an aka 2 weeks, 3 weeks. But Makora, Mashura, and somewhere by somewhere had to serve Mashuri.
Sakai is no Tani Shibagi who takes any Mari.
Tani Shibagi, I got one in US dollars, but I was in Sim Dora. I got one in US dollars for $242 per ton. Sakatine is a bank rate in US dollars.
Vavonda Chabikwa, mutungamiri we Federation of Farmers Union, vachitaura najonga kandebiri. Zvichakadaro gwaro richangoburitswa nevanoongorora mafambisirwo emari muhurumende kana kuti hofisi yaAuditor General amai Mildred Chiri rinoratidza kuti muri kuitwa uori unotyisa mapazi akawanda. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachiparwa gwaro reongororo yavo yegore rapera, amai Chiri vati hurumende yakapfurikidza mari yaifanira kushandisa nemadhora mabhiriyoni maviri nechidimbu, uye kusvika pari zvino haisati yaenda kuparamende kunogadzirisa nyaya iyi sezvinodiwa nemutemo. Hurumende yaifanira kushandisa mabhiriyoni mana nemazana matatu ezviuru zvemadhora, asi iyo ikashandisa madhora mabhiriyoni manomwe nechidimbu isina mvumo yeparamende. Vatiwo mapazi ehurumende aishandisa mari zvisina mwero kana zvaisina kurongerwa, uye mune mamwe mapazi vakatoshaya umbowo hunoratidza kuti mari yakashandiswei. Semuenzaniso, amai Chiri vati pane mamiriyoni maviri nechidimbu emadhora akashandiswa nemapazi ehurumende kutenga motikari, majenareta nezvimwe, asi zvinhu izvi hazvina kuendeswa kumapazi aya. Vatiwo bazi redzidzo yeprimary nesekondari rakapiwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica kuti rigadzirise nyaya dzekuronga zvidzidzo kana kuti curriculum development, asi mari yakashandiswa zvimwe. Vatiwo pazana rezviuru zvemadhora raifanira kupiwa vana soro jena, zviuru makumi matatu nezvisere ndiyo yega yavakapiwa, uye imwe yese yakashandiswa nevekumahofisi egurukota rezvevashandi kubhadhara mahotera nekufamba kuenda kumisangano. Amai Chiri vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani ehurumende, umo vanhu vari kuita madiro ajojina vachipfachura mari inofanira kubatsira veruzhinji nenyika. Semuenzaniso, vati Grain Marketing Board yakabhadhara miriyoni yemadhora yekutenga chibage gore rapfuura, uye kusvika nanhasi chibage ichi hachisati chauya, uye hapana anoziva kuti chichauya here. Vanotiwo ZETDC yakabhadhara mamiriyoni mashanu yemadhora ekuamerica kukambani yePito Investments iri mari yekutenga matransfoma makore mapfumbamwe apfuura, asi kusvika nanhasi matransfoma aya haasati auya.
Kambani inoona nezvemagetsi yakabhadhara zvimwe zvinhu zvekushandisa zvainoshandisa mumabasa yavo, asi zvinhu izvi hazvina kuuya, mari haisati yadzoka.
Vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakanzuru, uko makanzuru akawanda munyika asiri kufambisa basa zvakanaka pamwe nekushandisa mari zvisina mwero. Asi vati muhuri hwese huri kuitika, kune mamwe makanzuru akaita sepfura iyo iri kuita basa rinodadisa.
Tine imwe kanzuru inonzi Pfura, tinoona kuti haiwani zvakawanda, asi tirikuona kuti iyi takaona kuti iri kuedza kushandisa zvainazvo. Iri kuedza kuti ibatsire vanhu panyaya dzeutano, inoshandisa madhongi nezvikochikari kutakura marara kubvisa mabhini ichinorasa. Izvozvo tinozvikudza.
Vatiwo zvinosuwisa kuti mari dziri kushandiswa zvisina mwero, kubiwa kana kushandiswa zvisina maturo, asi vanhu vachitambura munyika. Amai Chiri vati kushayikwa kwemari kwakakanganisa mabasa eutano munyika, uyewo pamaambulensi ese ari mubazi rezveutano 242, 134 chete ndiwo aishanda. Vati kushayikwa kwemari kwakaita kuti bazi iri rirasikirwe nevarapi pamwe nekutadza kutenga mishonga.
Tinotenda Godwin vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari, mitengo yezvinhu ichikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 enhlangula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Induna zemandebeleni kanye lenkabazwe zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kwaBulawayo zihlaziya udaba lombhuqazwe wegugurawundi.
Bekuzaba ludubo sibili ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babesithi bona istok abalaso ngesa price yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izaphikathi ingayehli.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakumanyamazo eZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba osacathulayo uTinashe Mazomwa Mpofu ehamba leqembu lakhe leZitiyeni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna ezidabuka eMathebeleland lenkabazwe zitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lokhu zikhathazekile ngodaba lombhuqazo wegugurawundi okumele lulungisiswe ukwenzela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kukahulumende weZANU-PF loZulu weMandebeleni lenkabazwe okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusukela umnyaka ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekwabulawayo.
Umnangagwa wethule lokhu namuhla esanda kwenza umhlangano lenkokheli zomdabu ezenkabazwe leMathebeleland okukhulunywe ngodaba lolu lokunye okuthiyeneyo. Induna zinike umnangagwa ugwalo oluveza ukuthukuthela kwabantu ezabelweni lezi. Utshele intatheli zindaba ukuthi belumqoka udaba lwegugurawundi emhlanganweni wabo abawenzele Estate House.
I came here to Bulawayo.
Olunye udaba ludaba lombhuqazwe wegugurawundi libeke indlela ezimqoka zokulungisa lolu daba kanye lokuthi umbhuqazwe waphambanisa indawo abazikhokhelayo njalo labo kuyabahlupha. Ngakho njengohulumende inkokheli zomdabu kumele zibe khona ukuqondiseni lolu daba. Kumele lube neziqondiso ezimqoka ngalolu dubo.
As well as the communities in Matebele South as articulated by their respective chiefs.
Ugcizelele esithi kukhona okunye okumqoka abakukhulumileyo lakho bazakulungisa.
The issues can be broadly put in three or four categories.
Kukhona njalo okunye okumqoka esithe sakhuluma ngakho lenkokheli zomdabu okubalisa imigwaqo, amanzi, ezokudla, ezemfundo kunye lezempila kahle. Konke lokhu siza kulungisa.
Which these provinces wishes to alert government.
Kubikwa ukuthi okunye okukhulunywe emhlanganweni lo zimpahla zebandla lezaphu ezathathwa nguhulumende ngodlame ubuyanga, umbuso wezabelo, ukudla lomnotho, ezemfundo, ulimi lamasiko, uhlupho lwamanzi, imigwaqo, ezemisakazo lomabonakude, ezempilakahle, amandla kagesi, inhlupho zezifuyo kanye lokulondolozwa kwendawo ezizilayo. Umsekeli kamongameli wezinduna uMtshana Khumalo ubonye ukuza kwaMnangagwa eveza obala ukuba njengezinduna babanjwe amaheche.
Ngiyabonga ukuthi uthintile ukuthi ekubuyeni kwethu lapha izokuthange sibuye singazi ukuthi iagenda kuyini, kodwa njengezinduna sihlale phansi sadingana la nxa iprogram ibiyenziwe ngabalutshwana bakubhalela lokho bakubhalele khona.
Akwaziwa ukuthi okwenzakale namuhla estate house kungaguqula kumbe hatshi ubudlelwano bukamnangagwa labantu abahlala enkabazwe lemathebhele land. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iphithule maphosa uthi kaboni lutho oluzalunyiswa nguhulumende kukho konke okubekwe zinduna namuhla.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta abetshabi.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu ovumelane lomaphosa.
Okuhluphayo kuhle ukuthi uhlangane lazo, but okuhluphayo ukuthi since 2017-2018 eseDavos wathi yena idaba legugurawundi uzalilungisa lezi nduna. Simbonile 3 months back uhlangane labantu be-civic society, but akula nto ngitsho yodwa 111 out esiyenzakele. Wafika le wathi commission, i-commission ngakazi ayinikeza ama-resources okuthi iye ngaphandle kwamadorobho iyehlangana nezakhamizi.
Ngokwakuqala ukuba umnangagwa akhulumisane lezinduna selokhu wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukususwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owetheswa icala lokulolonga igugurawundi ngesikhathi elwisana lebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Umgabe wayecabangela ukuthi uNkomo wayefuna ukumsusa esikhundleni ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe osekubangele ukuba lesisindo sedola leMelika sehle emkambo wensitha. Intathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Idola leMelika ebeselitshintshwa ngamadola edlula alitshumi awebond note loba iRTGS dola kunsukwane esanda kwedlula selehle isisindo layo kusilinganiso sokuhlanu lengxenye ekhulwini 5.5% emkambo wensitha. Izakhamuzi zeHarare zikhala ngokuthi kwisimo esinje kayehle phela lentengo ezitolo. Oqeqesha ngezomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi ngendlela uhulumende ajume ngayo abantu ngenyathelo lake lokumisa ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe osomabhizimusi abasakwazi ukuthi bathini.
Bekuzaba ludubo sibili ukuthi intengo yehle masinya ngoba abathengeyo babesithi bona istock abalaso ngesa price yakudala. Mina ngokubona kwami intengo izathatha isikhathi ingayehli.
Unkosikazi Janet Shaw, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, uthi intengo ikhanya isiza zizilungisisa ilandela isiqondiso zokwenzakala kusimo somnotho welizwe.
Engikubonayo mina nxa ngikhangela i-economics zangkhona ukuthi and hoping ukuthi i-law e-demand and supply yeza yenza ukuthi ama-prices ayehle. Njengoba nabantu bengelamali, ama-civil servants kakhwezelwa ngama-salaries, laba abahola nge-US dollar labo belokhu bekhona confused kungazakathi ukuthi after mhlaka 30 June uqambiweyo kuzabe sokuhamba njani. So ngikhangelela ukuthi at least i-demand ingayehla lawo ama-price azayehla ezitolo abantu bakwanisa ukuthenga bayenelisa ukuthenga ngemali abalayo.
Ukutshela uthi intengo ibimele ilandele ukwehla kwamandla edola leMelika osokusenzakala emkambo wensitha.
Kathesi singakhangelisisa sabona ukuthi ama-rates akhona ayehla sibili emkambeni lapha, kodwa intengo yezinto ayilandele ama-rates lawa. Kumele abathengisayo babe le confidence ezokuthi bazathola imali emkambeni lapha uze intengo yehle.
Uhulumende yena uthi kawunanzi umkambo wensitha ngoba ungekho emthethweni. Unkosikazi Joe uthi lasemkambo wamabhanga we-interbanking kumi ngendlela yokuba laba amabhizimusi bangehlisa intengo zabo.
Ngacheka kumkadense bank ekuseni ngicheka nje interbank rate engibone i 8.6. So we have one good value. The rate in that is stable and right. Iloki kona pa. So our prices lawa. I think speculation katewe yenzile. Ngaku kuche kuwe kui cautionary. Meleva yeti sama prices ugu bana avantu ba anisu kuteng.
Inche nguye mpasa enengi ekukero kate gilo empilo ngazulu nsugu zonke efana lesinkwa, impupu, itzwai, ama futoku pegisa lenyama, loke ingagesi ezdolo zonke eze tegelele Studio 7 ya Harare lamhlanje. Abantu lapho somabhizimusi bathi uhulumende ubajume ngomvulo lapho ethatha inyathelo lokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ethi gakusetshenziswe imali ebond note lama RTGS kwaphazamisa ngamandla lesi simo ngoba abantu abasakwazi ukuthi bathini empilweni. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla leMDC izolo libe lombuthano okukhumbula abafa ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2008 lapho kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha. Lombuthano bokhokhelwa lugatsha lwebandla oluthiwa yiva. Kube lomthandazo njalo kwahlatshelwa ingoma zokholo. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngoba ngomnyaka ka-2008 angithi siyakwazi sonke ukuthi u-Emmerson Mnangagwa wayekhokhela i-Joint Operations Command eyiyo ethungamela amasoja. So ngaleso sikhathi sesahabela ubo 27 June amasotsha avukela abantu beZimbabwe especially laba abakuhlangothi beMDC behamba bebulala beyibo abadirector izinto ezazingenzi kuhle lapha elizweni beyibo ababulala abantu esithi thina ngesikhiwa ama-targeted murders abafana laba bezani UPF ama-youth ezani UPF labo hayi lokhuza esekela amasotsha eyenza khonokhu okubi elizweni lethu. So ngako khe izolo abe-veteran activists abe-MDC bahlangane ehhovisini baba le-prayer meeting ukukhumbula bonke abafayo ngaleso sikhathi lalabo abathisela izindlu lalabo abaswela ilokhuzeni ngathi izifuyo zabo ngoba endaweni zabo ma-shonaland ngala bantu babethathele izifuyo. Yakhumbula futhi ukuthi ubaba uDumiso Dabengwa emenezi wachitha ibhesi yezanu wayachitha futhi enye ibhesi yamayouth ezanu ematopu elamula ngoba izanu yayisivuke ubhoka ikhokhelwa ngamasotsha.
Manje ikhona yini imizamo yokwenza leli langa linanzwe ibandla ilizwe lonke?
Ye, imizamo ilokhu ikhona kodwa ngithemba mfowethu Chris ungananzelela ama-resolution aphume ku-Congress ye-MDC izinqumo eziphumileyo. Inhlanga ilokhu zeni inhlanganiso yeva ithole usekelo ngathi sinanzwa njengeqembu lalo elisekela i-MDC. So mbonani ngokuya kwesikhathi kuyabe kubalulekile ukuthi abantu abe-MDC belinande leli langa nje langa lapho esalahlekelwa khona ngabantu abasekela iphathiwe.
Alo-ke ngumnumzana Swithani Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama lapho esiyaba sikhangela ubunzima obubhekane lozulu eZimbabwe obudalwa yisimo somnotho welizwe.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oke waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden osengene emkhankasweni wokuthi akhethwe ukumela ibandla lakhe elamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ubhekane lokucothozwa uZulu kungxoxompikiswano kamabonakude edebate ngomunye wabancintisayo uSenator Kamala Harris izolo. Abalima uchinda emangweni weBhinga bakhala ngokungahlawulwa imali yabo yochinda abaluthengisela inkampani yeCotton Company of Zimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi bochinda enyakatho emandebeleni eBhinga bakhala ezimathonsi ngenkampani yochinda iCotton Company of Zimbabwe eyathatha uchinda lwabalimi kodwa lokhe ingakabahlawuli imali bethi kubuhlungu kibo bayagcina beyiphiwa ingaselasisindo. Omunye wabalimi laba unkosazana Virginia Moyo uthi wathengisela iCotco uchinda amabheli amahlanu kodwa lokhe engakatholi imali yakhe.
Amabheli ayifayisi akosta 1196 kgs zakhathesi imali yakhona lokhe ingakabuyi, so asazi ukuthi lingasinceda njani thina abazali bemakhaya ngoba ikhothoni yiyo esiphilisayo kuphinde imali yakhona icine ingasathengi lutho.
Esinye njalo isakhamuzi esilima uchinda umnumzana Moses Nyoni uthi baqale ukuthengisa uchinda ichukela ibiza amadola ayisithupha kodwa lintengo isikhuphukela nenye belokhe bengakatholi imali yabo.
Ikhothoni sikhathi ukuthengisa ukufaka ekhampanini nomeyi sahlakathesi lokhe singatholi imali sasihlupha ukuthi kungani kungatholakali izimali sifake amakhothoni ikhothoni sayenza ichukela isayenza $6 now it says kind of $20. So in the last one I just cut ties and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
Unkosikazi Nyarai Shoko uthi uchinda lwabo luhleli lokhe luphela amandla bayehluleka lokuzigcina ngemva kokulima okungaka.
Ashi mabhero 1196 kgs nanasi makgs iwawo ari kungondonavhalo akagara kuCotco Company.
Ngathengisa amabheli ekhothoni amahlanu abayi 1196 kg nalamhla ahleli ekhothoko ephela amandla asazi ukuthi lingasinceda kanjani. Sidubekile thina abalimi sehluleka khona lokuthenga amathengisi nje manje siyabe silimela.
Umnumzana Wilson Ncube omunye wabalimi uthi wathengisa uchinda lalamuhla kakabhadalwa.
Ngalima ngathengisela iCotco uchinda lwami ngomeyi lalamhla ngatholi imali yami. Siyehluleka ichukela yayisabiza amadola ayisithupha manje sibiza $20 njalo kungabuya amanye amakampani ukuzothenga uchinda. Bayahlupha nalabo abeCotco abafuni sibathenge.
Abalimi bochinda bakhala ezimathonsi ngemali yabo ephela amandla isezandleni zenkampani yeCotco elokhe ingakabhadali ngemva kokuthatha uchinda lwabalimi kunyanga edlule. I-Studio 7 izamile ukuthinta iziphathamandla zenkampani yeCotco eBhinga kodwa ucingo lwabo belungadojwa muntu. Ngimele i-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo inhlanganiso yeZifa ithi iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weAfrican Cup of Nations lizaqhubekela phambili liphatheka kulo mncintiswano loba nje bese kulombiko ethi alisoze lidlale lele Democratic Republic of Congo ngesonto. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umqeqetshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu esethiye umsebenzi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhulela iqembu lakwele Zimbabwe liphatheka kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni lase-Egypt, uFarai Jere utshele intatheli izindaba zemidlalo ezihambele iqembu ukuba kusilo qiniso ukuba besebecabanga ukuphuma kulo mncintiswano. UJere utsho lokhu ngemva kwemibiko ephume kuphephandaba le-Herald oluthi inhlanganiso yeZifa ibisithumele isikhulumeli sayo uXolisani Gwesela ukuba ebuza ukuba bengahlawuliswa imali engakanani nxa bengaphindela ekhaya bengakaqedi imidlalo yezibaya. Lolu daba belusithi lokhu ngenxa yokungezwani okukhona phakathi kwabadlali lenhlanganiso yeZifa phezu kwemali okumele itholwe ngabadlali laba.
Lolu ludaba olukhulu kakhulu okuthi aluba kuliqiniso ukuba besesithumele umuntu ukuthi ayesikhulumela labe CAF bebengeke balubandezele, kodwa beluzahle lusabalale lugcwale umhlaba wonke jikelele. Iqiniso elikhona yikuba lokhu akuzange kwenzakale futhi njalo akusoke kwenzakale.
Omunye wentatheli izindaba zemidlalo ezikwele Egypt yena ongathandanga ukubethwa ngegama uthe uJere ubatshengisele ubufakazi obokuthi abadlali sebethole phose inkulungwane ezilitshumi lathuba munembili phakathi kwenkulungwane ezingamashumi amabili lane zamadola abazitshenjiswayo. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukudlala lele Democratic Republic of Congo ngensonto emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup A. Abafana beZimbabwe kumele banqobe ele DRC ukuze bathuthukise amathuba abo awukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano bengelinye lamaqembu aphutshise endaweni yesithathu engalaneni elemiklomelo yethe xaxa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu sewutshile ngempela umsebenzi obengumqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders uMadinda Ndlovu. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo ugcizelele umbiko wethulwe umgcini sidlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe othi uMadinda usetshiye isikhundla esokuba umqeqetshi weqembu leHighlanders.
Siyabonga kakhulu njengeqembu umsebenzi omkhulu othe wenziwa nguMadinda kusukela eqala nje ukusebenza lapha last year mhlaka 1 January. Sikhangelele ukuthi iproject le ayichileyo izaqhubeka kuhle. Sicela ukuthi kungabi lokuphanika kubalandeli. Iqembu lisele ezandleni ezinhle kakhulu. Sifisela uBaba Ndlovu inhlanhla kakhulu. Ilapho ayakhona
uMadinda ozakuma usebenzela iqembu leHighlanders mdlalo zingamachumi amathathu kuyona le inyanga kaNhlangula. Lokhu kuza ngemva kokuba kuke kwaba lamahungahunga athi umfo kaNdlovu selubhekise kwele Botswana ukuyaqeqetsha iqembu leHaboron United, okuyinto yena ngokwakhe umfo kaNdlovu abecatsha ngomunye nxa ebuzwa ngayo. UMadinda uphenduke uqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye njalo ubelobelanela leli qembu isivumelwano somsebenzi yeseminyaka emithathu. Imele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomhlabeleli werumba usacathulayo uTinashe Mazomwa Mpofu ehamba leqembu lakhe leziTieni bephethe idlalate labo elitsha. Untungameli Nkomo uyalandisa.
UTinashe Mazomwa Mpofu insizwa ephuma eBinga njalo uhlabela ekwele South Africa. Umpofu uhlabela ngolimi lwesiTonga kodwa uyaluxubanisa lapha lalapha ya ngesiNdebele langesiNambiya. Nangu echasisa ngomdabu wakhe.
Ngizalwa eSkenyanga eMabale. Siyanyanga iunder wange. Ukhula ngakhulela eBinga eLubimbi. Kula ngikhulele khona, kula ngithole khona izifundo zami. Ngingasoze ngichaze kabanzi kangakana iqembu leziTieni Super Sounds liqale ngo-2014.
Ngelesingaki idlalade
ngela kuqala isihloko salo sithi inzubo yangu featuring iziphiwo azifani.
Ngoma le ethi vumi nenzila ila tulundu ngizwe angani ile nkulumo mpela ukhuluma ngani?
Kungoma leyana ethi vumi nenzila ila tulundu bakunkomo lapha ichaza ngempilo, impilo ukuthi minjani, impilo enamaginqa gonqo, indlela ezini impilo kahle kahle. Vumi nenzila ila tulundu kutsho ukuthi impilo yindlela eneyintaba. Unezaga esilaphana esesitonge ngisifake esithi khona na toba mwetu akakomenanga misale iyobutandusigwa kwindanzolo utsho ukuthi thina abanye sakhula njengezimfe ezidliwa zingavuthiwe ngoba sesijaha ukuzidla indlovu ziyeza zizozidla.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengakwazi ukungifonela kunamba ethi 0623232802. Khona ke naku WhatsApp, ku Facebook ikhona futhi Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma. Facebook page yami ethi Zitieni Mazoma. Nomuntu onguye engisondelane naye kakhulu othi kungisiza lapha nalapha nama ngisenza ezomculo ngathi it's sort of like a manager. Ukhumbulani Chuma laphana ngamthinta naye kunamba ezithi 071 991 3341. Usawudinga ubalandeni nginawo amaningi bamukomo. Ngiyabonga,
silibongeke ijaha lebhinga uDinashe Mazoma Mpofu leqembu lakhe lezitiyeni bephuma enkundleni ngale ethi Zubo Ziyangu Tolumba.
Ntungamili lengoma emnandi esigqibela uhlelo kodwa ke singakehlukani sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Induna zemaNdebeleni kanye lenkabazwe zihlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo zihlaziya ngodaba lombhuqazwe weGugurawundi. Abathengi edolobheni leHarare bathi bakhathazekile ngokuqonga kwentengo yempahla yezitolo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ungakathesinya lichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.